manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo 10/3/2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa, woita musangano kumausekwa kumarondera.
Zimbabwe inokosha muAfrica nekuti ine vanhu vakadzidza, ine vanhu vanoda kushanda, ine zvakare zvicherwa nezvirimwa zvakasiyana siyana.
Mutungamiri wenyika ava Emerson Munangagwa woita musangano nevemabhizimisi mangwana. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCOSAFA Castle Cup neCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano kumausekwa kumarondera vachivimbisa vanhu kuti vakavhoterwa vachavandudza upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitara pamusangano vaita nevatsigiri vavo kumausekwa Vachamisa vati havasi kuzobvuma kuberirwa musarudzo dzegore rino.
Vanoba zvebasa. Ipapa pausano kuda kutendera kuita magentlemen. Mabirwa anoitwa sarudzo anotyisa. Vanoti havadi corruption, but corruption yekutanga ndeyekubira maelections munyika.
Vachamisa vatiwo ruzhinji rweZimbabwe ruri kubhadhariswa mutero wakawandisa. Vachiti izvo zvinofanira kupera kana vapinda panyanga.
Imwe nyaya tinogadzira nyaya yemutero tax munyika muno. Tax yakakurisa munyika muno tinakuita flat tax rabiti. Inoita kuti mari zhinji iende kunoshandiswa nevanhu disposable income. Vanhu vanogadzira tax pane mabasaka. Ndosaka tiri kuti mupaka gore rino munhu wese kupi? Munhu wese kupi?
Vachamisa. Vatiwo upenyu hweveruzhinji hunenge hwanaka muna 2023 kana vakapiwa mukana wekutungamirira nyika.
Dambudziko ranava munangagwa ndeyekuti vafara kuretire asi vokanganwa retirement. Nenyaya yekuti retirement haina kugadziriswa polisi yedu munovu vakuda kuramba varipo kusvika vafira pabasa. Isu tinoda kuti haiwa nyika iende mberi vanava munangagwa nanava mugabe garai pasiti. Timbozhala game.
Vaenderera mberi vachiti nyika ine upfumi hwakawanda asi chanetsa inyaya yehuori wavati hove inotangira kuora kubva kumusoro.
Ndakamuzwa munangagwa ndikati wakangara chazezuro nehope. Akataura nezuro kwanza makanzuro atipei MDC atinetsa. Tikati unofunga turi kunyeperani. Asingazive kuti vanhu vari korapti vauraya makanzuro ndiani. Asingazive kuti makanzuro edu aurawa nezanu PF ndiani naminisa welocal government anenge achipindira mumashandiro emakanzuro.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wezanu PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa kutinzwe pavamire pamashoko avachamisa. Ndakamirira Studio 7 kumahusekwa mudunhu remashonaland East. Ndini Thomas Chiripasi.
Mukuzeya nezvemusangano wavachamisa nemashoko avataura tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaButler Tambo kuti tinzwewo zvizhinji. Vatambo, mungatiudzewo zvishoma here pamusoro pemashoko ataurwa navachamisa?
Tataurwa navachamisa chimwe chachona ichokwadi nekuti makanzuro pane zvinhano zviviri. makanzuro EMDC na warikuone kwao alivano wane uwole ukurusa asizwa kareko ino tachakanchona dijoti minister angaripo anga garani ma minister eza NPF angati zoka chipingira zikurusa zikurusa pangpanya nguwa ya wachongo kwa wakambo garani local government minister waipingira zikuru wachimisa ma budget asa pasi iskwa ema kanzuro zikurusa anga chungamiru wane nenewe MDC saka uwole ino na unge wanga uwole kwese kumakanzuro arutungamiru wane MDC ele zano PF zakari na minister angaripo local government
Vatambo
Vatambo,
tiri ipapo Zirukuvi mbisikwa na vachamisa Murukona, zaka kurisa ere kuneru jenjiruwe nyika
Vimbiso zana zo mure ya zipi ze ungazira miguagwa na shumeza kadaro
Uongu
Aiyo, ina ndoni nge zuzunu zingakona. Ninyo ya uti Zimbabwe ino upfumi ukurusa. Kata raisizu madiamonds wa chinao, platinum ya chinao, ni umo upfumi ukurusa wa chinao. Jete zuzi katogwa, zina kwanza kupinda mune ya tingati infrastructure development. Migwa kwa inga wakwa irinani, kunga wakwa zakari ma airport, zakari nezime, zingatikana kana zili zikoro, niku vandu zama university. Hapana shingati kwenye kwa titikwanzi kuwani vandu zi ya kadaro yese, mugudiri ya wani Zimbabwe.
Kote katarisa wakuti mamwe mapato, anopikisa, akanyarara asku taurisa sezuri kuita vachamisa munotiwo kudini mashoko iwayo
chatingatarisa ndechekuti iko zvino vachamisa ndoatingati ndo biggest opposition party against ZANU-PF mamapato madiki tikatarira iko zvino chero marali chaiko havasi kumbotoita marali chimwe chiri kuvari kukanganiswa nenyaya yekuti havana yatingati mari kana kuti maresources ekuti vakwanisa kuita marali vachamisa chazodzoka chivabatsira nemaonero angu inyaya yekuti bato ravo rine more than 5% yevanhu vari mupalamendi saka vakaonawo mari yatingati political parties finance act vakaonawo chikamu chavo chemari tingati 1.8 million
Vatambo.
Muema MPs are now wakawana wama rekingati CDA Constituency Development Fund ndo marikine za tuka chua batila kwa 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 kampeni
ndiku batile muromo Vatambo
chino wakana chino furikiza mama pato mandiki
aha mguwa yedu ndo ya tiperera asitino kutenda shukuru nekunge mau ya pachirongwa nesu mwa nesu varakanaka avo vanga vari wa batila tambo muongorori wezi matongeri wenyika vachitaura vari parunare vari kwa Harare Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa nemakurukokota avo mangwana vari kuparura musangano nevemabhizimisi vekunze vanoda kuda kutanga mabhizimisi munyika uye mukuru mubazi rezvekudyidzana nezvekutengeserana kubva kuBritain kana kuti Trade Commission for Africa amai Emma Wade Smith. Musangano wemazuva matatu uyu wakarongwa neInvestment Africa. Mukuzeya nezvinyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Nyaya iripo ndokuti vamugabe vakabva. Vamugabe ndo vanga vachinyanyoshushudzana nemainvestors. Ndo vanga vakamira nenyaya yokuti kana munhu wekunze auya muZimbabwe anofanira kutorerwa 51% osara ne 49%. Zvino pazvakagadziriswa izvozvo zvakatumira shoko guru chose kana kuti kuona kukuru kune vanoda kuuya kuZimbabwe kuti zvinhu zvashanduka. Zvechokwadiwo kana pasina vamugadi kana mukatarisa imi bumbiro ravachamisa kana nerava Mnangagwa mukatarisa zveupfumi hwenyika matarisiro avo haana kunyanya kusiyana tika vanhu vese nyika dzose pasi rose vava kutidzidzana vangava vanhu vekumabvazuva kune kunana China Russia vari kuvawo vachimanya chaizvo nekuti hapana ada kurashikirwa neZimbabwe Zimbabwe inokosha muAfrica nekuti ine vanhu vakadzidza, ine vanhu vanoda kushanda, ine zvakare zvicherwa nezvirimwa zvakasiyana siyana, ine zvakare climate yakanaka.
Nyika dzinana Russia nana China dzanga dzichiuyawo kuZimbabwe vachiitawo dzimwe hurukuro neutungamiriri takuonawo idzi dzakuuya iko zvino vamunoona sekuti vanounza yatingati pundutso iri nani pane nyika dzose idzi ndevapi
hapana angabudise pundutso anobudisa pundutso tisu mazimbo vanhu vezimbabwe ndosaka chinhu chikuru hachahasi vanhu vari kubva kunze chinhu chikuru ndisu isu vanhu vezimbabwe kuti tinoruka nyaya yedu seiko tikaruka nyaya yedu zvokuti munhu anouya neunyanzvi hwake kunze odyidzana nemakambani ari muno muZimbabwe togadzirisa kuti munhu iyeye asangoye kuchera chicherwa achichitora kuenda nacho kunze saka zvinotoda kuti hurumende inge yakangwarira inge ichiisa mapolicies anobatsira kuti pave nema maligages kana kudyidzana kumakambani ekunze nemakambani ari muno muZimbabwe nechekare kuitira kuti muzungu zviende zvakare kutekeshere mumakambani ari muZimbabwe.
Kubva pabva vamugabe taona misangano nehurukuro dzakawanda dzaitwa maringe nezveupfumi hwenyika. Pane here chatati taakugona kunongedzera kuti ichi ndochatobuda munhaurirano nehurukuro dzese dziri kuitwa idzi?
Tikudzidzwa kuti pane kusainirana kwakachitwa newe kuChina, newe kuRussia, necommonwealth development yakati inochatwa 100 million. Tikudzidzwa kuti pane 4.2 billion ya vanenge vava kutanga kungotarisa. Avazhinji vari kumbotanga vatarisa vachigadzirira kuitira kuti kana chinhu chiri pamberi pedu ichi maelections chabva vanhu vanochitanga kumanya. Sekutaura kwandaita, pane mafipi ariko nyika dziri kukwidzana, hapana nyika iri kusarira mashure. Imi wekuAmerica, hurumende yekuAmerica iri kutovaka embassy itsva ye200 million inoratidza kuti vane kuvimba neramangwana reZimbabwe. Saka naizvozvo zviri kuratidza kuti vanhu vaikunzi ava vamirira kungoti tikangoti isu tapedza maelections vaona kuti tiri kuenda nekupi, vanosvitanga kumhanya manje. Saka naizvozvo iko zvino hapana kunyanyanyanya kusimuka kwaita maprojects, asi kugadzirira tiri kunyanya uita.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vange vari parunhare vari kuHarare. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yaburitsa mashoko echikurudzira vanoda mabasa ekuipa zvikwanisiro kuti vaunze mapepa avo kumahofisi avo. Zviri kudiwa nezeki zvinosanganisa midziyo yekushandisa musarudzo, zvinosanganisawo matende, zvimbuzi uye insurance yemotikari. ZEC iri kushorwa zvikuru nevanopikisa avo varonga kuratidzira muHarare nechipiri vachiti haisi kunyatsobuda pachena kuti iri kushanda sei. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni, akatanga nekuvabvunza nezvekuda kuratidzira kwevanopikisa.
Zvikonzero zvavari kunyanya kupa zvavari kuti vanoda kuratidzira zviri kuinda nemafambisiro esarudzo avari kuona kunge asina kubuda zvakanaka. Kunyanyanyanya ndiri kuona kuti havasi kunyatsofara kuti Zimbabwe Electoral Commission inenge isiri kunyatsoburitsa pachena kuti maballot papers achaprindwa nani uye kupi. Tinombonzwa zvichinzi anogona kunge achiprindwa muno munyika. Tozonzwawo zvakare kuti maballot papers aya ari kuprindwa kunze kwenyika. Saka hapana kunyatsoti twasa-twasa. Hatisi kunyatsoziva kuti chichaitika chaicho ndechipi. Apa election iri kuramba ichiswedera pedyo nepedyo. Isusu tinofunga kuti sezvo ZEC ichiita zvinhu zviri pachena, yatinoti iyo transparency neaccountability, tinenge tichingotarisirawo kuti varambe vachitiratidza waro hwakachena hwokuti tiri kufamba sei kuenda maelections, maballot papers edu tiri kuprinda kupi, tiri kuprinda mangani, uyezve maobservers nemapato vane kodzero here yekuti vaone kuti zviri kuprindwa papi pacho nezvimwe zvakadaro izvozvo. So ndo dambudziko guru randiri kuona randaverenga kuti vemapolitical parties avo vari kuda kutaridzira ndo zvimwe zvichemo zvavanazvo izvozvo.
Ko, panyaya yegwaro revavhoti pavari kutiwo vari kuda kupiwa zviripo izvozvi kana kuti provisional voters roll, muri kuonawo sei nyaya iyoyi?
Inyaya inotinetsei nokuti ukatarisawo kune rimwe divi vezeki vari kuti provisional roll iprovisional roll. Pane tarisiro yekuti inogona kunge ine mamistakes ainenge inayo. Saka inenge ichida kuti ivo vatange vaongorora vanyatsoikwenenzvera vozotipa gwaro rakanaka. Asi chiripo chandingati chinyunyuto hombo ndeyekuti hatisi kuwana information yakakwana kuti vanhu vachapuwa here zvemukana wokuona iyo yatingati final voters roll yacho, voinspekta futi kepiri, nokuti yakainspektwa paiyi chinyi iprovisional roll. Yandirotinini yandofungidzira kuti proper inspection of a voters roll period iyoyo hatina kunge tapuwa. Saka ndofungawo Zeki nofana kutiudzawo zvakare kuti chatipa here mukana wokuinspekta final row iyoyo. Ndodaira kuti final row yapo mapolitical parties nemasangano akazvimirirawo akazvimiririra pamwe chetewo nemaindividuals vanogona kukwanisa kuti vaonewo access to final voters row iyoyo.
Asi zvingakwanisika kuitika here zvine nguva yasara kuti vanhu vachienda kunovhota?
Dambudziko guru chairo riripo ndirokuti nomination court iri kusita musi wa 14 June. Tatove musi wa 3 June, mangwana ndi 4 June. Nhamo iripo chaiyo ndeyekuti kana ndiri candidate ndinofanira kunge ndichiziva kuti vachandisupporta pandinosubmita mapapers angu, maregistered voters here. Handikwanisi kuita izvozvo kana ndisina kuona voters roll. Saka ndinogona kuti vari kundisupporta magwaro angu ekuti ndikwanise kuregister sa presidential candidate kana kuti sa parliamentary candidate, sa councillor, ndozoona ndaenda kunomination court kuti umwe wacho haasi kukodzera nokuti haasi muvoters roll. Zvakanga zvakanaka ndezvekuti voters roll itange yaonekwa. Yaonekwa ini secandidate ndochiona kuti vari kundinominata vari muvoters roll here. Ndisati ndamhanya kunokanda mapepa angu. So ndonhamo iripo. Saka nguva yacho hatinayo nguva pfupi pfupi chaiyo yatakapuwa. Hapana chakaita kuti pave nekumhanya kwakadaro. Since election iri kunzi iri kwamusi wa 30 July. Electoral Act not less than 14 days and not more than 30 days before the nomination court can sit after proclamation yaitwa. Saka dai vakapa nguva yakati rebei zvaigona kutiwanirawo nguva yakakwana yekuti macandidates vakwanise kuona kuti avo vachange vachivasupporta pamanomination avo vakarejiswa here semavota kana kuti havana kurejiswa semavota.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Ko zvino tochimbokupai chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chandinokupakurirai musi wesvondo wega wega. Kwazuva iyi mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chandinokurukura nevechidiki. Ini ndini Evans Zeninga kuWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka chakurukura namukoma Elvis Mugare vari kumhanyawo vari mune zvematongerwo enyika. Honorable, ndokuchingamidzai kuchirongwa.
Ndinotenda Ivan, kwakadii?
Ndimi muri kuzaka kuri kupisa uku.
Tiripo paground.
Tingango
proclamation yesarudzo yakaitwa, saka tavakuruva basa paground man.
Regai titange nekuti veruzhinji vangangode kuziva kuti ivo vamugari ava ndiani, vari kumbobva kupi, vari kuenda kupi.
No, tinotenda. Zita rangu ndinoitwa Elvis Mugari. Ndiri mune zvematongerwo enyika, but ndakanyanya kutarisana nezvekodzero dzevanhu, zvatinogona kuti muchirungu human rights activist, munhu anomirira kodzero dzevanhu nemunhu zvakare akazopinda mune zvematongerwo enyika. Ndakaberekwa mugore 1990 kuzaka kumasvingo, iye zvino ndine makore 28 kana makumi maviri pfumbamwe. Ndiri kuzaka izvozvi and ndiri kuva nechishuviro neshungu yekuti ndimiririre nzvimbo yangu inova nzvimbo yezaka wese. Chinoitika kana uchirwira kodzero dzevanhu, unenge uchishanda nevanhu vakawanda, unenge uchishanda nemavhoisi evamwe vanhu. Another words, kana kuti nemamwe manzi wakamiririra vamwe vanhu. Saka paunenge uchiendesa zvitemo zvevanhu kuhurumende, dzimwe nguva zvinogona kusateererwa nehurumende nemhaka yekuti paunenge wakamira pane pasina kupi status kana kuti chimiro chekuti hurumende ikuterere.
Zvamapinda mune zvematongerwo enyika izvi, maberekwa nani, muri kubato ripi?
Handina akandibereka nekuti ndinonzwisisa chinhuwani. Ndingati ndiri nhengo yakazvimiririra kana kuti yavanoti muchirungu an independent candidate. Ndinokupaiso muenzaniso, vamuliswa vari kuita zvakanyanya kunaka chaizvo kunzvimbo yeNorton, but is an independent candidate. So ndinonzwisisa kuti nzvimbo inogona kusimudzirwa nemunhu achizvimirira ega asina bato raakabereka, nekuti bato rinotora attention yemunhu kana kuti bato rinenge richiita kuti munhu arishandire zvinozorifadza vati kuhwina maelections nekufamba kwenguva.
Saka muchitarisa imi muri muchinda wechidiki chaizvo munyaya dzezvematongerwo enyika dzamapinda idzi, muchikwikwidzana nevemamwe mapato makuru ane mukurumbira, muri kuona muchikunda here musarudzo dziri kuuya idzi?
Ndiri paground ndiri kushanda nevanhu vakasiyana siyana, ndiri kushanda nevechikuru, ndiri kushanda nevechidiki, ndiri kushanda nemadzimai, tichionesana kuti ndiri kushanda nemasectors ese nevakaremara muzaka wese, but ndiri kuonesana kuti hona nyaya iri pano haisi nyaya yekuti yemapato, iti beyond nyaya dzemapato. But maonero angu nesupport yandiri kuwana isupport inokurudzira zvekuti pane light rekuti ndinohwina musarudzo, and I'm 100% optimistic, and ndiri kuona kuti sarudzo dzino dzatiri kuenda kuti dzinohwinika, kana sarudzo chete dzaitwa murunyararo, dzaitwa pasina kuvhundutsirana, dzaita pasina kuhezheni kukanikidzana, dzaitwa pasina kudzvinyirwa kukodzero dzevanhu. Kana sarudzo dzikaita dzakadaro, ndinoona ndichitora siti rezaka rezaka West Constituency.
Tingati ndo zvikurukuru zvamuri kuchemera kuzaka kuti dai zvavandudzika ndezvipi, ngatiti mapinda panyanga ini.
Dambudziko riri kuzaka rakanyanya kukura idambudziko remigwagwa. Aya iripo ndeyekugadzirisa migwagwa yekuti pave neaccessibility, kana kuti nzvimbo neimwe nzvimbo neimwe nzvimbo dzemudzaka West dzibatanidzike. Chechipiri kugadzirisa mabridge arimo panyaya yemigwagwa iyoyo kuti nzira dzinge dziri nzira dzinofambikawo, dzinge dziri nzira dziri nane dzinotaridzika. Chechipiri chakanyanya kukosha, vanhu vezaka West vari kufona matinogona kuti muanda region 4 pinda ndiintroduce kurima kwemadiridziro. Zvinoita kuti vanhu vezaka West munge muzaka West mune food security. Tada kuintroduca inonzi community banking yekuti vanhu vanokwanisa kuita mari dzavo, vachikwanisa kuita mabhizinesi avo vati vachiunganidza.
Zvino mukoma wangu, kune mumwe ari kunze uko anoshuvirawo kuti ini kana ndakura ndoda kuzopindawo mune zvematongerwo enyika sava mugari avo, mashoko amungamuudzewo ndeyekuti kudii?
Ranhasi ndore vechidiki, vechidiki vanomirira ranhasi, vechidiki vanomirira mangwana. Chinhu chaanofanira kuva nacho muupenyu hwake, anogona kunge asina mari, anogona kunge asina kuroora, anogona kunge asina mafamilies, but anofanira kuva neconviction.
Nguva yedu ndo yadyana yabva yatiperera, asi ndichaita kuti tigokutsvagai zvakare, timboti mwini mwini zvakare.
Tinotenda mukoma Ivan.
Tinokutendai zvikuru nekunge munge muinesu muchirongwa. Vateereri vedu, tendai zvikuru nekunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi. Tichadzoka zvakare svondo rinouya nechimwe chirongwa chevechidiki. Ndokuonekai nemufaro. Ndine Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Tochienda kuna Tanonoka Wande, tinzwe hurukuro yakaita namai Alimas Gauke mapfumo veApostolic Church.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikuchingamidzai nomufaro mune chimwe chirongwa cheduzve chezvechitendero.
Tichata kufamba imi mari makanaka, unondipa simba.
Nhasi tiri kutaura nasisi Alima Sigauke mapfumo vari kuSouth Africa.
Inini sezvemanzwa ndinonzi Alima Sigauke mapfumo, ndinogara kuSouth Africa asi ndinobva kuZimbabwe.
Munopinda chechi ipi?
Apostolic Faith.
Titaurirewo pamusoro pechechi yenyu nechitendero chenyu.
Ndakadzidziswa kuti ndichienda kuchechi ikoko, ndakadzidziswa kuti kana munhu anogona kutaura naMwari pachake, akanamata kuna Mwari, Mwari vakamuregerera zvivi zvake pasina umwe munhu asari iye naMwari, agonyatsonzwa kuti upenyu hwangu hwachinji. Ndikatozviitawo inini ndikanamata ndiri ndega, ndikanzwa kuti ndaponeswa, ndaberekwa kutsva, ndachisikwa chitsva.
Mava nenguva yakadini maponeswa?
Ndakaponeswa ndiri mudiki, ndichifunga 1982.
Saka panguva yese iyi pane chamagadzidza here chamungagovana nevateereri?
Ini ndakadzidza zvakawanda, ndosaka kusvika panguva inoyi ndichiri kungonamata Mwari, nokuti ndakaona kuti mukunamata Mwari mune mhinduro. Nokuti ndiri mudiki kudaro, ndaisangana nemasituations akawanda, vabereki vangu vanga vasinganamati, vachingogara zvavo kumba. Asi pakuenda kuchechi kwangu ikoko, ndakatoona kuti ndatova mwana ari different, upenyu hwangu hwachinja, ndichitaura naMwari wangu, Mwari vachindipindura. Kuchikoro ndakugona ndaane discipline, ndivabereki vangu kana vakarwara, mai vangu vakamborwara steric nechirwere chemapapu, ndikanamata ndichitsanya, Mwari vakandipindura munamato ndakatoita mhiko dzokuti Mwari mukaponesa mai vangu ndichakunamatai nekusingaperi. Mwari vakavaponesa, it was a miracle, kupora kwakaita mai vangu.
Munoti chinyi kune vamwe vane nyaya kana matambudziko akaita senyu?
Pane vhesi inoti udane kwandiri pazuva rokutambudzika, ini ndichakurwira iwe ugondirumbidza. Saka ndinoti vakangoisa ndane nhamo dzavo kuna Mwari. Mwari anovaitira, anovapindura munamato, anovaitira sokukumbira kwavo.
Chii chamunoona chiri kuitwa munyika chamunoda kuti dene chachinja?
Chinoita kuti pane imwe nguva vanhu vanetseke nemasituations avo ndekuti vanhu vanoda kusanganisa. Kuti kana munhu wafunga kuita zveAfrican traditional religion, ndofunga zvoda kuti munhu aite izvozvo asati nhasi aenda kun'anga. Achibva kun'anga nhasi mangwana aenda kuchechi kunonamata Mwari. Saka anosara ava pakati kuti Mwari wangu, kuti achanyatsonzwisisa kuti zvinobva kuti zvichienda kupi hazvizobudi zvakanaka, nokuti Mwari ndiMwari vane godo. Saka kana vakaenda kuna Mwari vakanangana naMwari vachinamata, vakanangana naMwari, Mwari vanopindura maproblems avo zvose zvinopindurwa. Nokuti pane vhesi futi inotaura nezvekuti inini, when the time is right, I the Lord shall make it right. Saka zvinongoda kungova netariro nefaith nepatience futi kuna Mwari, nokuti nenguva dzinopindurwa minamato dzinosiyana.
Mune vana vangani?
Ndine 4.
Makavadzidzisa chii?
Vana vangu ndakavadzidzisa zvandinotenda, and ndinofara nokuti vana vangu vanovimba naMwari. Saka vana vangu, I'm so happy kuti chero zvikanzi ndafa, vana vangu vanotoziva kuti Mwari ariko and mupenyu and anopindura munamato.
Zvamungadzidzisa vana vese vakateerera chii?
Ndovati musatya kusekwa kana muchinamata.
Sisarima, pane mashoko okupedzisira here amungabvudza vese vakateerera?
Mwari ndiMwari wezvokwadi. Mwari variko, Mwari vanopindura munamato, Mwari vanochengeta. Mwari ukangovakumbira nekutenda, zvinhu zvese zvinoda faith. Hanzi kana uchitenda zvese zvinoitika kune uyo anotenda. Saka ndinoti Mwari ngatinamatei Mwari, nokuti inini I've gone through so many situations dzakaoma ndichiona ruoko rwaMwari. Saka musafunga kuti Mwari hako, Mwari ariko and anopindura munamato, nokuti inini ndiri muenzaniso wechengetedzo yaMwari pandiri pano. Nokuti pageneration yangu inini ndofunga vasara tiri vashoma, zvichibva paprotection yaMwari.
Vateereri, namashoko iwayo abva kuna Sisi Alima Sigauke Mapfumo vari kuSouth Africa, tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchave nesu zvekare zvondo rinouya tichikuigirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, mosara zvakanaka kusvika zvondo rinouya.
Tinotenda Tanonoka, tinotendawo Christ-like kwaya nekambo kavo Jesu isimba rangu. Mutambo wenhabvu wanga uchitambwa pakati peZimbabwe neBotswana wapera vaita mangange 1-1 izvozvi vari kuita mapena. Tabva tasvika kwakaperera chirongwa chedu chanhasi, totarisa musoro wenhau dzedu. Sezvo mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vaita musangano kumausekwa kumarondera vachitaura neruzhinji. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano, vachaitawo musangano nevemabhizimisi mangwana muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana muchida kupinda muchirongwa kana kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika disi.